without the retail service and Ravane time service.
I was able to get a little bit of a
yaiti pane mabambudziko akawanda mamwe akatikonzeresa nemagetsi mamwe akatikonzeresa nekusauya kwemvura yatinoti raw water tikonzeresa nzvimbo yekuti nemagetsi kuti mvura yanga isingakwanisi kuti inge ichiya paine tsvikwa mvura kuti izosvika kuvanhu yakatema saka ndezvimwe zvanga zvichizikanzuro nekukonzeresa kusavapo kwemvura nenguva nekusavapo kwemvura yakatema
saka dambudziko iri rinotarisirwa kugadziriswa zvariini vakambarani
tinotarisa nemamiriro azvakaita zvandingataura zvaizvo zvinge zvekuti kana ndazonyatsoziva kuti kukanzuro ipesani vari kudepartment rehota kuti chii chatingakwanisi kunge tichiita kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mvura nenguva vanhu vachikwanisa kunge vachiwana mvura even chero rationing yatinoti rationing chedzera program iyoyo saka idambudziko rokuti ndingati handikwanisi kuti inge ndikutikudzai kuti dambudziko ndingagadzirise zvaviini kusvikira tavana kuti tikwanise kuti tionesane nevanhu vari kuinjiniyari vachatiudza kuti dambudziko ratiinaro idambudziko rakakura zvakadii.